Ndikuti zvinhu zvananga kumawere nenyaya yekuti makambanizi ari kukuloza, mabasa ari kurasiwa. Vanoita zvemainvestment havasi kuuya kuzosima mari dzavo. Makambanizi haasi kuvhura. Agriculture yedu hamuna production. Mumining medu hamuna production. So makii factors anoita kuti economy imuruke zvakanaka akafa. Asi chiri kuneta nechekuti leadership yacho yakasarudzwa kuti itungamire nyika haisi kutaridza kuti iripo ichiona kutambudzika, kushushikana nenzara ine vanhu. Saka tine lack of leadership inoda kuti vanotungamira nyika vasende meseji yekuti no, tingagadzirisa nyaya dzezveupfumi. Asi kuti tigadzirise nyaya dzezveupfumi munyika, tinofanira kugadzirisawo nyaya dzedu dzezvematongerwo enyika. Kuti mitemo yedu inoita kuti vanhu vasauya muno kuzosima mari dzavo, vachitaucherwa mari dzavo, yogadziriswa. Tozati vanhu vanyatsokudziva nyika ina kuZimbabwe handitorerwe 50% of my company. Asi ngoti ndoda kuita bhizinesi newe, usingaratidzi kuti zvibinga mupini neminzwa nemasoso anoita kuti kana waya kuzosima mari yako uchiita basa rako unobayiwa tabvisa. Handifungi kuti zvingabatsira kuti vanhu vanoda kuuya muno vauye. So ipapo ndopeti kuti tashaya utungamiri huri committed, utungamiri huri selfless, utungamiri wanga wakafanana utungamiri wevanhu vakafira nyika ino. Kuti tinofa hedu asi ini mozoita independent. Utungamiri wasiya noutungamiri hwana vachitepo, utungamiri hwana vatongogara, utungamiri kana hwana vamujuru the general wakataurwa namugabe kuti vakati aiwa nyika haingaendi kumawere nokuda kwomunhu wani zvaitaurwa namujuru. Ndo utungamiri kachawo chaiwo unodiwawo.
Ko izvi zvikasagadziriswa chii chinoitika?
Kuyerera, kuyerera. Is either we reform or we die. Iye zvinotongoramba chii? Tinoda kugadzira ekonomi, tinoda kugadzira ekonomi, ichingogadzirwa nevamwe. Ko tinodi kugadzira ekonomi nepolitics dzedu. Ratitei utongi hwejekerere, maleaders achichinja achiuya achienda.